zvinotishamisa kuti nyaya idzi dzotanga kubudiswa nokuti vajustice hungwe vakapa order yekuti gweta guru remunyika rinonzi Beatrice Mutetwa ringe richireleaswa. Uyu Beatrice Mutetwa anga asungwa pane nyaya diki diki chaiyo yainga asingafaniri kunge ainge apinzwa muchere semafunira atinoita isusu semagweta. Magweta mazhinji neLaw Society neZimbabwe Lawyers for Human Rights nevamwe vese vataura kuti uku kwaa kuri kushungurudzwa. Zvino zvotishamisa ndezvekuti judge weHigh Court ari kubudiswa mumapepa ari kuchoropodzwa nenyaya iye asingambopuwi mukana wekuti apindure. Vanokwikwidza nyaya kananga vanga vane zvavaikomplena nenyaya idzi vagozobuda panguva ino sei apa judge vakanga vabudisa munhu mujere. Kana nanhu vanga vane zvanhu zvavanga vachiboikana nazvo litigendi anodzokera kukoti ondotaura kuti apa kodzero dzangu dzabatiriwa.
Vamazivisa, munoti nenyaya iri mudariro uye mashoko ataurwa navamafume?
Ini ndinonetsekana nekuti vanhu vanenge vachiti justice hunge vari kushungurudzwa. Vari kushungurudzwa nani? Nyaya yekuti hanzi kushungurudzwa kuri kukanganisa independence yejudiciary. Vanhu vanomboziva here zvavanenge vachitaura? Vajustice hungwe nyaya dzavo dziri kubuda mumapepa ende media haisi amu yeexecutive, haisi amu yeparliament, haisi amu yejudiciary. Ipublic media iri kutaura zvinhu zvairi kufungidzira kuti zviri mupublic interest. Chaipa chiipapo vajustice hungwe havasi kushungurudzwa neMDC, havasi kushungurudzwa neZANU PF, havasi kushungurudzwa navamugabe. Vari kuongororwa maitiro aunhu hwavo etingati pachirungu hwaeculture yekuti vane matongero avanoitawo ari kusimudza maeyebrow kuti munhu kana ane certain pattern yaanoita, for example granda munhu bail uri kufarm pakati peusiku, it's a questionable way of doing things. Munhu kana achiziziva kuti ndehigh court judge achitolerate application inofanira nge ichisetwa kumagistrate court, ndijaji rudzi asingazive maprocedures emutemo kuti zvinofanira kufamba so zvinofanira kufamba so. Saka ndozvinhu zviri kuinterrogatwa nepublic media and the separation of powers zvinorewa kuti vanhu vazotaura kuti pari kuitwa interference neindependence yejudiciary. Ndokunge executive yetingati cabinet kana kuti president vaakuchinge varivo vari kutaura kuti hungwe wadai wadai wadai. Hatina kuzoona izvozvo zvichiitika. Tiri kuona a public media ichitaura zvinhu zviri kufungidzwa kuti is in the public interest. Saka mainterpretation yevanhu, mainterpretation emhepo.
Vamafume, pane chingadzi chakaipa here?
Pane zvinhu zvizhinji. Ndofunga vapsychology havana kuitawo seni ndava nemakore ndakadzidza mutemo, ndava nemakore ndichipractisa mutemo. A court haizi building. A court ndopanenge pakagara judge. Kana tichiti koti zviya-zviya hatirevi kuti tiri kutsvaga building. Koti chakakosha haizi building, chakakosha ndijaji nepaakagara. Jaji anogona kugara kana kumba kwake, kufamu kwake, kana murodhi, kana muchipatara, kana kuti pese pese panenge pachida kuti mutongo yedini ipuwe. Hazvishamisi kuti jaji vatonga usiku. Kunotori nedzimwe nyika dzakaita sekuna New York uko kwamuri kufona muri uko, kunotori nema24-hour court.
Vamazivisa,
komredhi vataura vega kuti kuamerica kuna anonzi ma24-hour court of law. Muno hatina system dzakadaro. Munhu anotonga zvinhu neusiku kupurazi chinangwa chake chinenge chiri chei? Isusu tiri kuona isusu kuti pattern yakadaro ende neculture itambotaura iya inoita kuti vanhu vachitanga kuti 1+1 vanoona ari 2 kwete kuti 4. Munhu uyu jaji haasi kushungurudzwa nezanu pf ba kana kuti navamugabe ba kana even navatsvangirai. Ari kuongororwa unhu hwake, culture yake yadevelop over a period of time nepublic media iri kuona zvakakodzera. Some of these issues are in the public interest. Handina kuona hanza yakajeka.
Hanzi manzvenga mumvuri wenyu vamafume apo.
Hatina kunzvenga mumvuri wedu. Herald ibepa rinokondirorwa nevamwe vedu vanova ivo veZANU PF. Tinongoita public media inongotarisa divi rimwe. Ndapindura ndikataura kuti behavior iyi yokutoropodza majaji tinoiona pese pese patinoswedera pamaelection. Haina kutanga iko zvino. Pane majaji mazhinji akarizaina kana kuti akanzi arizaini nokutoropodzwa nemapepa anenge achishandiswa nemamwe mainterest atisiri kunzwisisa. Mutongi wedzimhosva uyu anokwanisa kutonga pese pese paanenge ari. Koti ndo panenge pana judge. zvandiri kutaura kuvadzidzisa vamazivisa nevatereri vese.
Vamazivisa, izvi zvakadai zvingakanganisa zvakadii chimiro chenyika?
Hazvina makanganisiro ezvinoita izvi. Tataura isusu kuti vari kutaura izvozvo vanhu vane zvinangwa zvavo. Maproper entities anofanira kunge achireiza maissues akaita seaya vakareiza, ende takazvirenga mumapepa nawo nezuro. Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ndo vanhu vane tingati legal standing kunge vachinge vachireiza maissues aya. But even if vakareiza maissues aya, maissues asina maturo, asina any merit.